Gwaro iri rinonzi the National Healthy Aging Strategy, ndiro rekutanga munyika rinotarisa utano hwevakwegura. Momo wavakwegura vakakurukurwa navo ne Studio 7 by Jonathan Mandaza, vesangano reZimbabwe Older Persons Organization, vakati tarisiro yavo ndeyekuti hurumende isadzikise zviri mugwaro iri. VaMandaza vakati vanoda kuti vanhu vakuru vakure vari muutano, vakachema chemawo nekushomeka kwaana chiremba vane unyanzvi hwekunzwisisa zvirwere zvevanhu vakura.
Tiri kutarisa kuti vanhu vanokura kusvika mazera atasvika vakure, hurumende neurongwa hweutano huchirongekana kuziva kuti vanhu vari kukura vakaita sei, vangani. Nokuti zvezvi dambudziko redu munyika muno hakuna kana single dairy attrition. Kurwara kwatiri kuita tiri kuchamba kuti mishonga hakuna, asi hakuna kana anonyora mishonga yacho nokuti hakuna anoziva urwere hwevanhu vakuru. Saka tiri kutarisa zvazvarongwa zvazvatambirwa ngazvichishandiswa, nokuti hurumende kazhinji inotaura zvinhu zvainotaura asi tisingaise muimplementation.
Mumwe mukweguru, amai Placidus Tavengwa, vakaudzawo Studio 7 kuti vafadzwa nekukosheswawo kwevanhu vakura munyaya dzeutano.
Hatina kunge takambozvitarisirawo kuti vakwegura vachatariswa. Nguva yese tinongoona vanotariswa ndevechidiki chete nevachiri kunzwa vechirume ndovanongotariswa, asi vechikuru hakuna angataura nezvazvo. Saka iri launch yaitwa yatifadza, yaratidza kusumukira kweutano mukati menyika yedu. Uye zvedzidziso yezveutano haifaniri kudzokera kumashure, inofanira kuti ienderere mberi kuti ive inoramba ichidzidziswa. Kune zvakawanda zvinoitika kuti vanhu vagone kudzivirira utano, asi muno mahatina mafacilities acho anotibatsira kuti utachiwana huderere zvinotinetsei.
Amai Tavengwa vakatiwo change chichinyanyoshungurudza vanhu vakuru kushaya mari yekurapwa kuzvipatara sezvo vaibvisiswa mari dzekutenga mishonga nekuvhenekwa.
Asi dambudziko iroro ratanga tichiona nderekuti vanhu vakwegura vakaenda kuchipatara anongosvika oonekwa, kana aonekwa onyorerwa prescription onzira kutenga mishonga apa marahana, kana akadhimitwa kuhospital anotowana mari yaanobvisiswa apa marahana. Mishonga inenge ichidiwa munoziva kuti mishonga haisi yekuti wapuhwa mapanadol chete. Vanhu vanoda kuitwa maxray, vanoda kuitwa maskani. Zvizhinji zvinotariswa kuvanhu vakuru zvinoda mari yakakura. Ndofunga izvi nezvi munoona kuti utano hwevanhu vakuru vazhinji vakangosvika chete kuma60 years kana kuma50, vanhu vazhinji vakutambudzika nemakumbo, vari kuchema nezvirwere zvemabhonzo. Asi kuti vagone kuti vabatsirike zviri kuti netsei. Kana mukafamba munotoona kuti vanhu vakuru vemazuva ano nevakare zvadi zvasiyana.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reNational Age Network of Zimbabwe, vaMark Chikanza, vakati gwaro iri rinovapa mukana wokupota vachibvunza hurumende zvainenge ichiita mukusimudzira utano hwevanhu vakuru.
Secivil society zvinotipa mukana wokuti tipote tichibvunza hurumende kuti zvii zvayaita, nokuti mune matargets arimo muhealth strategy muya, macommitments ari kuitwa nemaministries maeri anotiwo health nesocial welfare.
VaChikanza vakatiwo gwaro iri rinopa ruzivo kuvanhu vakura kuti vangawanepi rubatsiro kana utano hwavo husina kumira zvakanaka.
Zvinovapa gwara rokuziva kuti kana ndichinge ndine dambudziko rakadai anorigadzirisa ndiani uye nemutoo. Saka zvinovapa masimba izvozvo ekuti vapote vachidimanda maservices.
Bazi rezveutano rinoti utano hwakanaka kuvanhu vakwegura hunobatsira kuti varambe vachibatsirana nemhuri dzavo mukutsvaka raramo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.